Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi Christmas uri musi wechitatu zvita 25 2019. Tinokusvibirai Christmas yakanaka hama dzangu makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ndinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reInternational Cross-Border Traders Association rinoyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBite Bridge neHarare waipa zvikurusa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vanotengesa nokutenga kunze kwenyika reInternational Cross-Border Traders Association riri kuyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBite Bridge neHarare waipa zvikurusa. Mutungamiri wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti mugwagwa uyu waipa zvikurusei pakati peBite Bridge neBubi, vachiti zviri nani kuti vatyairi vaende nenzira yekuBulawayo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vaJuru kuti tinzwe dzimwe yambiro dzavanopa dzinobva kusangana ravo.
Kurudziro yedu muzuva ranhasi musi wechitatu 25 December 2019 ndeyekuti vanhu ngavafambire muzvakanaka. Vari kutyaira kana maneta, imbozororai mozorosumudzira muchienda mberi. Zvekare toda kuzivisa vateereri vari kufamba panguva ino yemangwanani yeino musi wekisimusi, vangava vakatadza kupedzisa rwendo kana vanga vakatozvironga kuti vanofamba musi wekisimusi uyu. Tinokuzivisai kuti mugwagwa weBite Bridge kubva kuBite Bridge kuenda kuHarare mugwagwa waipa zvakanyanyisisa, kunyanya takatarisa pakati pe Bubi ne Bite Bridge. Mugwagwa woyo waipa zvakanyanyisisa, makomba avamo akurisa zvikurusa zvekuti vatyairi vakasafamba zvakanaka marimu anokwanisa kubhenda. Saka tiri kukurudzira vakawanda kuti vazhinji vese kuti vadai zvichigona taseenzesa mugwagwa unoenda nekuBulawayo. Musiyano uripo ndiwe 182 kilometers, asi zviri nani kuti ushandise mafuta akawanda uchienda neikoko, asi wasefa upenyu. Mugwagwa unobva kuPlumtree wakananga kuHarare uchidarika nemuBulawayo wakachena zvikurusa, wakanaka mugwagwa iwoyo. Saka vari kufamba ngavafamba havo zvakanaka, vasakotsire vachityaira sekuti mugwagwa wakanaka zvakanakisisa.
Pane imwe migwagwa here muZimbabwe yamanyatsoongorora kuti vanofamba vangwarire?
Vari kubva kuChirundu vakananga kuHarare, tinokurudzira kuti vangwarire tisati tasvika mumakuti mumarongora mumakomo ekubva kuZambia. Mugwagwa tiri kuona kuti wadyika zvakanyanya mumarutivi panosangana, kana vachisangana nemarori, kana kuti rori richisangana nemumwe rori, kana bhazi richisangana nemumwe rori, hazvisi kukwanisa kunyatsa kusangana zvakanaka mumakomo imomo. Zvekare kana tadarika pamakuti papolisi kuzonosvika pavhuti tada kupinda kukaroi, tinoona kuti mugwagwa wakashata. Zvekare tinokurudzira kuti vanhu vange vachifamba vakangwarira ipapo. Toti vanenge vachibva kuMozambique nerodhi yenyamapanda, tinovakurudzira kuti vafamba vakangwarira, kunyanya kana wadarika pa44 pacross kunobata pamurewa. Mugwagwa hauna kunyatsa kunaka zvakanaka ipapo. Mugwagwa womutare Forbes kuchana muchibva kuMozambique ne border refobs border post mugwagwa wakanaka zvikurusa unofambika zvakanaka tinokumbirisa kuti vachikairi zvakanaka sekuti mugwagwa wakanyanya kuchena zvekuti vanogona kupedzisira vaku manyisa motokari zvakanaka ndozvatinokurudzira
Mutungamiriri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano rezvekurima reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari vanoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kutadza kukura nekuda kwekuti vanosangana nematambudziko anosanganisira kukundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Vachari vanoti mabhanga pamwe nemakambani vanokuretesa varimi mari kana kushanda nevarimi vanoda kuti mari dzavo dzibereke nenguva pfupi izvo zvinoita kuti vanopfuwa zvipfuwo vatadze kubudirira sezvo zvichitora nguva yakareba kuyarutsa kusvika pakutengesa zvipfuwo zvavo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachari pamusoro penyaya iyi.
Varimi vedu varikunyanyotambura nenyaya dzekuti mari dziri kuwanikwa dzimwe dzenguri mumamaketi materms nemaconditions acho adzinenge chipiwa haenderani nethe level of the smallholder farmer watiri kushanda naye. Dzimwe dzenguri unowana mari dzinoda kubhadharwa pachinguva chipfupi-pfupi kuti within 3 to 4 months mari dzoda kubhadharwa kwakaparikana murimi achirima livestock achipuwa zvipfuwo within 3-4 months unenge usati wavapa position yekuti wakwanisa kurima kuti ava nemari anga achikwanisa kuzobhadhara loneria. Saka zvakakosha kupinge tine mamechanisms anoiswa in place kuita kuti varimi vedu vanoita zvipfuwo vakwanise kuwana mari dzinoenderana navo dzizovabatsirawo kuti varime kana varima vakwanise kunge vachidzoserawo zvichienderana neproduction cycle yavo.
Tinomboonawo varimi vachishanda nemakambani vachipiwa zvikwanisiro zvekushandisa mukurima vachizodzosera pavanenge vava kutengesa. Zviri kuitikawo here kuna vanochengetawo zvipfuwo yavari kuti contract farming?
Kumuka haisati yanyatsokubuda arrangement iyoyo, yaimboita sekuti inogona kupota ichiwanikwa kune vanhu vanenge vachirima huku, but nhau dzeside marketing ndo dzimwe dzinogona kuti dzinetse kana takatarisana nezvipfuwo zvakawanda, nekuti munhu unogona kungoti wapiwa finance yacho yekurima oenda unotengesera kumwe. Zvinova izvo zvinoita kuti mabhanka nemakambani ange asinganyanyotarisira kuda kushanda nevarimi panguva dzakadaro. Saka tinenge tichida kutinge tine mamechanisms iwavo ekuti how do we prevent side marketing kuti timeke sure kuti murimi unenge arima wapuwa nemakambani kwanise kurima. Saka ndingangoti urongwa ihwohwo munyaya dzelivestock hausati wavapo, munyaya yezvipfuwa hausati wava in place, wava very organized and structured.
Tinoona varimi vembesa dzakaita sechibage nezvimwe izvi vachikwanisa kupiwa zvikwereti kumabhanga asi vachinzi varatidze chibatiso kana yavari kuti collateral. Zviri kuitwa here kuvarimi vewe kune vanochengeta zvipfuyo?
Zvinombopota zvichiitikawo nedzimwe nguva, asi ndinoona sepamabhenki ndo anogona kunge achikwanisa kuzopindura mbvunzo iwo zvakanaka, nekuti ndo vanenge vachiseta up masystems acho. But maonero atiri kuita varimi vazhinji havasi kukwanisa kuwana facility iyoyo. Asset yacho inenge isiri considered as an asset, inganzi iri immovable. Iasset inogona kusumudzika ichifambwa nayo nenguva dzakasiyana siyana. Saka haizonyanyokonsidhuwa sekunzi ingaita chibatiso chine urembo.
Tiri kuonawo yezvino nguva ino inguva yezororo rekisimusi, varimi vamwe ndonguva yavari kurimawo vachigadzirira nekumhanyamhanya. Muri kuonawo vari kukwanisa here kunge vachitora mari dzavo kumabhanga?
Mari dzadhara kana iri cash, I think cash shortage iripo kana iri cash shortage. But of course vanhu vanenge vane maminzi avanoadaptawo navo, they can still buy vo electronically, swipe and do other methods anenge ari permissible. But yes, the cash shortage iripo and inoafecta varimi kazhinji. Kunyange kukwira kwemutengo muzvitoro kubva kumafertilizer, kubva kumbeu dzacho dzinoshandisa kurimwa, even zvinhu zvacho zvavanenge vachida kushandisa kuita madhizeri kurima matractor, zvinhu zvese zvinosangana varimi zviri kukwira mitengo yacho.
Dambudziko rezvirwere zvinobata zvipfuyo tiri kuona izvinezvi vakawanda vari kungochema nenyaya yekuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe, zviri kuuraya mbudzi, zviri kuuraya madhongi nezvimwe zvakadaro. Dambudziko iroro riri kukubatawo sei kudivi kwenyu?
Dambudziko rezvirwere ririko and tinonyatsa kuona kuti zvirwere zvinji zviri kuafekta mafarmers edu, zvirwere zvakanangana nefoot and mouth disease inova iyo inei kungospread across primarily nenyaya yecontact inenge yaitika nemamowo mabhafalo nemamovinet aripo. atuna kuti hurumende through Department of Revenue vari kuzama by all means kuti vakontrole kufamba kwemhuka kuita kuti vakontrole kumuva kwechirwere ichocho. Asi zvakare tichipinda munguva ino yatiri kuenda yekuti mvura inobuda seyanaya, mafuro abuda, tichange tichisangana zvakare nechirwere chinenge chinziyo January disease kana teliorisis kana tichiti tick-borne diseases anokonza nekuti kune kwanaya zvipese zvinenge zvawanda zvakare mumapastures. Saka izvi ndozvinhu zvatange tichisangana nazvo patinoenda munana January zvichienda mberi. Asi chatinokurudzira varimi ndechekuti varimi vameke sure kuti vari kudhipa mombe dzavo, vachidhoza mombe dzavo kuita kuti ivo mombe dzavo dzisazowanikwa zvichibatwa nezvirwere izvi. Dzimwe dzacho zvirwere zvakare zvatinosangana nazvo zvirwere zvinoenderana nemabatiro kana kuti handingangoti management inenge ichiita mafarmers edu kuzvipuwo zvavo zvavanazvo. Saka varimi vedu ngavadhoze, varimi vedu ngavavaccinate mhuka dzavo, varimi vedu ngavadhipe mhuka dzavo, varimi zvakare ngavameke sure kuti mhuka dzavo padzinochengetewa dzinenge dzakakomberedzwa zvakare. Kari tarisa sekupoko tinoona zvakare kuti kunguruve kune ine ichinzi African Swine Fever. Iyi inongobva pakuti management kana kurima kunenge kuchiita varimi vedu hakuna kujeka zvakanaka. Saka nguruve dzedu dzinopota dzichisangana nedzimwe dzesango dzinenge dzichizobatira zvirwere ichi. Saka varimi vedu ndovatoramba tichikurudzira kuti ngatirambei tine mamanagement practices anodzivirira zvirwere, nokuti kana zvirwere zvikauya zvine potential yekukuvadza goal dzatinogona nge tichiwana tiri mafama.
Nyanzvi mune zveupfumi ichishanda nesangano rezvekurima reZimbabwe Agricultural Growth vaNewton Chari vari parunhare muHarare neStudio 7. Tisati taenda kunyaya yedu yemberi pana Lovemore Mavhunga ari kuti pane problem yavaita. Please tibatsirevo, we are looking for Farai Kahuni, last seen White House kuwadzana on the 21st of December. Kana pano vanokwanisa kubatsira vabatsirewo. Gore ra2019 rave kusvika pamagumo, asi vechidiki vemunyika vachiri kuchema nenyaya yekushaikwa kwemabasa. Pamusangano wakarongwa nevechidiki vebato reZANU-PF mwedzi uno, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi vakakurudzira hurumende kuti itange chirongwa chekupa ivhu kune vechidiki, chinangwa chiri chekuti vadiki vawane mukana wekuzvisimudza uyezve vawane mukana wekuchinja mamiro akaita upfumi hwenyika. Dano iri rakatsigirwa nevechidiki vanosanganisira vaJohn Muchenje sachigaro wesangano reApex Council Board. VaMuchenje vanokurudzira vechidiki kuti mugore ra2020 vasiyane nenyaya yekutsvaga mabasa vachitanga mabhizinesi avo.
Ngatiregei kushuvira orongo kuti ndirapedza chikoro ndoda kunotsvaka basa. Ngative neidea yekuda kutangawo zvediwo zvidiki. Hatingatange takakura, pari zviri zvidiki zvekuti ndive ndatangawo changu ndokwanisa kuimploya vanhu.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rino vakakurudzira vechidiki vazhinji ivaine chivimbo chekuzvitangira mabhizinesi enyu kana kuzvishandira, asi vazhinji havana yatinoti nechirungu iyo collateral. Nemaondero enyu mungati nyaya ichaendera mberi gore rinouya.
Kaita musangano nevanhu veEmpower Bank nobva vavimbisa kuti vachaita waiver yenyaya dzecollateral. Vakati musarege kuunza maproposal enyu nokuti hamuna collateral, unzai tigare pasi. Inofanira kuve iri project refeasible inoonekwa kuti inounza mari 10, nokuti vamwe vedu vechidiki anongoti akawaza kunzi munhu aita huku akuita huku, but haana kuita feasibility study yekuona kuti nzvimbo yandiri anorimika here uye maketi yangu yakamira sei.
Mune mazwi here ekupa vechidiki vari kusangana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa uyezve vane chichemo chekuti havasi kuwanawo mari kubva kumabhanga?
Chandokurudzira mayouth ndechekudaiwo, for a bank or for anyone stakeholder or any partner or funder kuti aise mari yake mubhizinesi rako, anofanira kuona shungu dzako dziri mauri. Ndiona kupa example rebhizinesi rekurima makabhichi. Makabhichi ari 1000 anoita 250 bond, and the fertilizer unoda you need one bag of compound, see one bag of fertilizer nemishonga. Ukazviverengera zvakadaro hazvisvikirana $300, but mafoni atinoshandisa isusu anenge ari kuma 1500 1000. Mukaona matendera takaita isusu ndangane zvimoro zvirongo zviviri zvekuJapan, ndinoona tengesa imwe ndikawana mari ndikaisa pabhizinesi ndikasara ndine one. Uchinizi ndakaisa effort kuinda kubhenga hakushandi neti vekubhenga ndova kuti ndifunira kuti Muchenje tikuona kuti zvakanaka hautere loni.
Kune vamwewo vechidiki havo varoda kupindawo mubhizinesi asi havana hanya yekupindawo munyaya dzekurima, mune mazwi ekuvapawo here?
Hatingaiti tese vanhu vanorima. Kune mabandiko andoona youth in mining, youth in business. Umwe neumwe ane chishuwo chake. Kune vamwe ngavapindewo youth in mining, youth in production, youth in tourism. mabandiko ayo aripo ngava matsvage ukagugula pa internet or anyway unovawana varipo vokupa information dzakazvara kuti kumaining kwavari vari kumbosambisa sei.
Sacha Garavi Apex Council Board wa John Mchenje vari parunare ku Harare na Mike Hove wa Studio 7. Chirombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi.
Munyus
Newsday MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haizvosi yakapinda mugungano rePollard. Mudaily News Nelson Chamisa vari kuti vari kufara nehurukuro dziri kuitwa navatambo ndeki mukuedza kuisa nhaurirano pakati pavo nava Emerson Mnangagwa. Mudaily News nekare sangano reCEO Africa Roundtable riri kuyambira hurumende kuti irege zvekungodhindadhinda mari. Herald rinoti kubva musi wechishanu chapfuura vanhu vanoita 21 vakafa mutsaona dzemumigwagwa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kudara veStudio 7 mamukasi vana mukoma jonga rana tononoka 1-3 anendo nungotona mashoka anga wa esh wakuru venyika wazuru kunetsa kwa tuwabatana zuru kunetsa tuwabatana so nungotetsu sinorgero Christmas kune zungwe nyika sikata Christmas zungu kumpakwezu kudoka unorgero kwa Christmas kumpakwezu tatenda angu na mashoka anga.
Na mbona sisi yote studio 7 chito ipo studio 7 apo zinaitwa Hillary mambo ndipo angu pakadoma apa ndoda kumhoresa mukoma wangu JJ pachakari ndomhoresa mukoma wangu zve Henry chikore pachakari apo ndomhoresa kuasha vana nare pa one parrot red apo vazaya vangu vari paharara pana molin constant melod geofi tabem voicin vose vamhoresa ipapo zvinoti rambai makadaro estudio 7 tichiona kuti zviri kuitika munyika yedu yatenga hangu mangwana tirizorora kunaka nekristmas tichipemberera zvakumwana kumwana wemunhu jesu kristu kana tichipemberere zvakanaka tisadhakwa zvakapfurikidza tisatyaira takadhakwa tange kunzeresa vana mumigwagwa. Amenei.
Tarangu ndiruno makamure oro baba Gabriel ndiri kuno South Africa Johannesburg chekutanga nokwasai mivatereri vose nemashamari ve Studio 7 ndoinda ndakananga kuzaka kumasvingo kwamuroi nokwasiawo mhuri yangu vadzimai vangu amai Gabriel makamure vana vangu Gabriel Tawanda God knows Phyllis Primrose singakanganisi dingi tadiwa ndokuti vabereki vangu mbuya vaGabriel nasekuru vaGabriel nevamwe vose vandinodoma nemazita njiti veise Christmas yenyu Merry Christmas tatenda hangu.
Ndinoti makadi vashamarari vose ve Studio 7 ndinoda kukupazisa mhuri yese kwamawere kwachivi baba wangu Edmund Mawere nehazvanzi dzangu dzose nevanin'ina vangu vese vari kwachivi. Ndozokwazisa vanasekuru vangu vose kusanganisira Simon Makweja ari kuzvishavane nana mbuya vangu vese namukoma vangu vamwe vari kuHarare Melod Rangarira nemhuri yose yekwarangarira. Ndinoti makadi zvenyu. Ndokwazisa shamwari dzangu dzese ndinogara nadzo muno muSouth Africa kuDurban kusanganisira Jimmy Makechemo chiti makadi zvenyu mose mose. Vana vangu vari kuhwedza Faith Brighton tinotenda makadi zvenyu vana vangu holiday iyi muri kuitamba sei.
Mangwanani mangwanani tanonoka nevaunoshanda navo vese nevateereri vese venhepfenyuro.
nezororo rino ratatarisana naro rekisimusi negoredza ndinoda kungoshuvira mhuri yose yekwamukwasi pabhohera pamavangu apo ndichiti makadiko weukama wee mwari dai varamba vachitichengetedza chishuviro chachiri kuti tiungane tese semhuri asi yowe haa zvakaoma homwe yaramba kuti kunyuka ndobva ipapo ndakananga padombo apo mhuri yekwamukwasi zvakare ndichiti munofara here vedu wee isu kunoti tiri nani zvedu ndobva padombo ndoenda panonzi pachiropa po pachinyudze ndomhoresa vabereki vangu nyakutumbura baba naamai Christopher Mukwasi ndichiti muve nezororo rekisimusi negoredza ndoenda kusunningdale ndinomhoresa mwanasikana wangu vimba ipefedhi yatigere ndichimuti mai vanga vaine chido chekuuya kuzotamba newezororo asi haa zvakaoma ndinovimba uchandinzwisisa ndisingakanganisangano resunningdale west seventh day adventist ndinokumhoresa imiwose hama vadii mwari varanga vachitichengetedza semachengetero vangu vachingotiita makore esaya ndatenda zvangu
Manheru, manheru pastudio 7. Ndokwazisai mese vateereri vestudio 7. Nhasi ndongotaurawo kutanga ndokwazisa vateereri vese nevabiki vechirongwa chestudio 7. Ndoda kutaura hangu pamusoro pavamutodi avo vari kuti hanzi vaidhi vanodiwa nevanhu. Vanodiwa nevanhu kupi? Vanhu havadi. Ndosika vachidana vanhu kupurazi ravo because vanotoziviva kuti vanhu vanovateerera kupurazi ravo ndo vateeri vezanupiefu vese vari kubapinda muchimubatanidzwa chavamunangagwa ichohapi vari kutotamba nenguva yavo vanhu vamunangagwa kuchwani because munhu anoziva kuti haawirirani namunangagwa haendi kupurazi kwamunangagwa anoenda kunodii tarirai mune zvakaita vachamisa vakati kwete hatiiti zvekumapurazi isu vakaramba ndatenda hangu zita handitauri
Morning, 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 pa studio 7 apo. Mamuka siku, toshukushuvira iwo zororo rekisimusi rakanaka negoredzwa uko. Timu rese restudio 7, vana Jonga, vanotononoka hwande, vana Blessing Zulu, vese nemadzimai amunotepfenyura navo pa studio 7 apo. Tiri pano paKimberley apa, ndokwazisa hama dzangu dzose dziri muno muKimberley. Kuti dzive nezororo rakanaka pamusha pazhombi apo vese vese tovashuvira zororo rakanaka vana mudhara vana sekuru vaise vari vana mainini vari pazhombi apo ndofunga muya ndiburitsirawo audio yangu yestudio 7 yokwasa hama neshamwari pazororo apa ndichivashuvira zvakanaka panotoni apo ndine hama vapanda vangu vari pagwero apa vana alani nakuda kwashe ndichashuvirawo zororo rakanaka hama dzose nezimbabwe yose toshuvira zororo rakanaka dai zvinhu zvavanaka veduwe dai zvataa zvakanaka paitawo matoks ane musoro taotawo kuti makrismas atinge tichikumba nemhuri nehama neshamwari pamwe chete
zvinofadza kunzwa vateereri vachikwazisana zvikuru sei pastudio 7 panguva inoiyi tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pamusoro pezvamunofunga pane zviri kuitika tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 tombotarisa zvinoitika kune dzimwe nyika hurumende iri kufanotonga muSudan yazivisa kuti zuva reChristmas izuva rezororo zvinove zvokutanga kuitwa muSudan mumakore mazhinji gurukota rinoona nezvenyaya dzezvechitendero raudza vatori venhau kuti izvi zvinoenderana nekunzwisisana kwavepo munyika kubva zvabviswa hurumende yemauto gore rino vachiti kodzero dzevanhu dzinofanirwa kuchengetedzwa bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rakadzosa kuAmerica mumiriri weAmerica muZambia vaDaniel Foot avo vakange vashora Zambia zvakasimbisisa mushure meZambia yakasunga ngochani mbiri dzakange dzichiita zvepabonde mutungamiriri weZambia vaEdgar Lungu vakati havachada kushanda navaFort asi Zambia hapana chayati yataura pamusoro pekudzoswa kuAmerica kwavaFort Regai timbonzwa mashoko ezuva reChristmas achibva kuna mufundisi Ivan Nyatanga.
Ndinomukwazisai mose muzita raJesu mhuri yeZimbabwe. Ndini wenyu muvhangeri Ivan Nyatanga. Shoko guru randapiwa naMwari kutaura kwamuri panguva ino nderekuti Mwari vanokudai mose, vakatipa mwanakomana wavo akaberekwa ari iye oga, akatifira paKalvari. Rufu rwataifanwa kufa isu kuti tikatenda kwaari tiwane upenyu husingaperi. Panguva ino vanhu vazhinji pasi rose vari kufunga nezvekuberekwa kwaisho wedu Jesu Kristu. Izvazvo muBhaibheri musina vhesi rinoti akaberekwa musi wa25 December. Pane kupesana kwepfungwa panyaya iyo. Chinokosha ndechekuti Jesu akaberekwa. Jesu akafamba pane rinopasi, akaberekwa akatishira pamuchinjiko, akaberekwa akafa pamuchinjiko, akamuka akakwira kudenga, akatsidza kuti achadzoka zveke chipiri. Tisaperera pakufunga badzi kuberekwa kwake, asi ngatifambei naye kusvika pamuchinjiko nechitidzo chaakapa chekuti tarira ndinodzoka zve. John 14:1-3 inoti, moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba mutendo nekwandiri kuti kunokugadzirai pekugara. Kana ndaenda ndichadzoka ndozokutorai kuti mugova po apo ndinenge ndiri. Saka vanhu vari kufunga nezvekuberekwa kwaKristu, ngatiregei kuperera ipapo. Ngatibatei sekuti ari kudzokazve. Mukuungana kwedu nehama neshamwari zvinokosha kuti tisangoperere pakudya nekufara. Ngatisvikei kwekuti akaberekwa, akatifira, akamuka, akati ari kudzoka zvakare. Vana vezimba Jesu akaberekwa ari kudzoka zvakare. Akatipa zvitsidzo zviratidzo zvinotinongedzera kuti kudzoka kwake kwaapedyo. Onai nzara idzo, onai zvirwere izvo, onai matsunami, maearthquake, climate change, zvose zviri kushambadzira kuti akaberekwa uya ave pedyo nekudzoka kuzotitora kupinda muushe hwake kana tichinge tatenda kwaari. Akaberekwa akaberekerwei? Zvinokosha kufunga nezvazvo panguva ino. Mateo 1:21 inoti, muchamupa zita rekuti Jesu nekuti uchaponesa vanhu vake kubva pazviri. Jesu akaberekwa kuti atiponese kubva pazviri. Haana kuberekwa kuti tiite zvivi. Haana kuberekwa kuti tidhakwe, tiite upombwe, tiite njodzi mumigwagwa, tiite careless nekufarisa. Inguva yekufunga kuti paakaberekwa tagamuchira here ruponeso rwake. Madzinodikanwa, ngatigamuchirei Jesu akatifira uyu pamuchinjiko ari kudzokazve. Toda kuti tisimbisane patinoungana nehama neshamwari pashaikwe mhuri muZimbabwe ichanzi inda kugehena, nekuti tapuwa mukana wekutenda kuna Jesu akaberekwa. Ngatitorei masoko aya tikoveranewo nevanorwara, tikoveranewo nevakasuwa, tikoveranewo nevanematambudziko akasiyana siyana. Tivapewo tariro yekuti Jesu akaberekwa unodzokazve. Mhuri yeZimbabwe, tinokushuvirai chikomborero chaJehovha. Mwari atiperekedze tose pamwe chete nemi, atipinze mugore ra2020 apo tinoswedera, tichiswedera pazuva rakatarwa naMwari ratisingaziye kuti akaberekwa adzokezve panyika ino kuzodzikinura vose vakatenda muzita rake nekuranga vose vakaramba ruponeso rwakapuwa naMwari kuburikidza nemwanakomana. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndini wenyu anokunamatirai muvhangeri Ivan Nyatanga.
Tinotenda mufundisi Ivan Nyatanga nemashoko avo akanangana nezuva ranhasi reChristmas. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reInternational Cross-Border Traders Association rinoyambira vatyairi kuti mugwagwa pakati peBridge neHarare waipa zvikurusa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti varimi vanochengeta zvipfuwo vari kukundikana kuwana zvikwereti kumabhanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu mangwanani ano. Ivai neChristmas yakanaka, muine tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka hazvo. Mwari ave nemi mukupemberera zuva ranhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti moswera zvakanaka.